Pai, Matamera, Sire, Ramaphosa, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa.
Ba Ramaphosa vatorekwa mhiko yavo pamberi pevanhu vanodarika zviuru makumi matatu avo vanosanganisira vatungamiriri venyika dzemuAfrica nevamiririri vedzimwe nyika muAfrica nemhiri kwemakungwa. Vachitaura pakutora mhiko, Ba Ramaphosa vati vachaedza nepose pavanokwanisa napo kushanda nenyika dzemuAfrica mukuunza runyararo pamwe nekupedza matambudziko akatarisana neveruzhinji. Ba Ramaphosa vatorekwa mhiko pazuva reAfrica Day zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo dzakaitwa munyika dzakaona bato reAfrican National Congress richikunda. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vati Ba Ramaphosa vanofanirwa kuona kuti kuchamhembe kweAfrica kwaita budiriro panguva iyo vanenge vari mutungamiriri wenyika.
President South Africa Ba Ramaphosa kuti utungamiri hwayo huve nechokuita nokubudirira kwesubregion yeSADC, vanofanira kubudira pachena vamunangagwa kuti dambudziko romuZimbabwe harisi dambudziko reikonomi, idambudziko repolitics dzakadhakwa, idambudziko repolitics dzeexclusion, idambudziko repolitics dzeZimbabwe rapindirwa nemauto.
Vatiwo kuti Zimbabwe ibudirire, mauto haafaniri kupindira mune zvematongerwo enyika uye kuti sarudzo dzose dzinoitwa munyika dziitwe zvine jekerere mukati. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vati vane chiringo chekuti kuvepo kwavamunangagwa paungano iyi kuchavapa dzidzo inokosha mumatongere avo.
Chikuru chatingadzidza paukama hwenyika mbiri ndechekuti Ba Ramaphosa vakanga vari vamwe vaitungamirira yatingati national dialogue yaiitiwa kubatanidza ANC nemamwe mapato kubvisa nyika yekubva kuutapwa hweapartheid. Saka chiuno chatinodzidza kuti chikuru kutaurirana kana nhaurirano inodiwa kuti ifambise nyika mberi.
Kubva pakawana South Africa kuzvitonga muna 1994, nyika iyi yaita vatungamiriri vana vakasarudzwa nevanhu vanoti Mushakabvu Nelson Mandela, vaThabo Mbeki, vaJacob Zuma navaCyril Ramaphosa. Kunyange hazvo vaHalime Mosande vakambofa nobata chigaro chemutungamiriri wenyika zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaMbeki pachigaro muna 2008. Izvi zvinosiyana zvikuru neZimbabwe iyo yakaita mutungamiriri mumwe chete Robert Mugabe kwemakore makumi matatu nemanomwe. Ndakamirira Studio 7 muPretoria, South Africa. Ndini Mo Blessing Mujoma.